wamunoziva kuti kubva musi wa 20 July ndakanga ndiri munhu akavhiringidzwa zvikuru nemhuri yangu ndichitsvakwa nemadusura akanga achimanya akabata zvombo. Ndakangobvawo pamba ndikaenda ndikanogara musango andiri nanhasi. Saka zvinoreva kuti kurarama kwandiri kuita ndiri kurarama nevana veZimbabwe mavillagers atinawo tichionesana nyaya dzenyika uye kuti nyika yakamira sei. Utano ndakasimba zvikuru uye zvekare ndoda kuudza vana vemuZimbabwe kuti ndiri muhigh spirits. I'm prepared kuti chinosongana neni ngachisongane kusvika apo tese tichange tichizofara tawana kusununguka kusere.
Vatsigiri venyu nevanhu vakawanda muZimbabwe vari kutarisira kuti vanzwe kwamuri kuti muchasvika rini muchigara makawanda.
Ini handina kuwanda. Kana munhu anoti ndakawanda munhu iye anonyepa. Ndiri munhu akasvikarirwa kwandiri kugara ende muno muZimbabwe somwana muZimbabwe hakuna kwandinonzi unofanira kugara kwakati. Saka ndichizvi ndakawanda ndenge ndichinge mumwe munhu anenge akavanda mupako kana kuti kupi. Zvakangobva ndikanogara kwandinoona kuti ndinenge ndichifefeterwa nemhepo uye zvekare kwokuti ndinenge ndichikwanisa kuita mabasa evana veZimbabwe ndakasununguka pasina kuvhiringwa kana kuti kukanganiswa navamwe vanhu vaunenge usingazivi vanenge vachikutsvaka usingazivi kuti ajenda yavo ndiye. Ndinotoenda kumagrosa kumabhotoro store kuno ndichionana navanhu ndichitaura navanhu zuva nezuva.
Vasikala, mapurisa ari kuti ari kukutsvakai. Kana mapurisa ari kukutsvakai, muri kudii kuzvipira kumapurisa aya?
Ndakatuma magweta angu kuti vandobvunza kumapurisa kuti zviro kwazvo here kuti muri kunditsvaka. VaJeremiah Bhamu veZimbabwe Lawyers for Human Rights vakaenda vakanobvunza kumapurisa kuLaw and Order kuti muri kutsvaka here vasikala. Vakati vasikala hativatsvaki. Asi panguva iyo yavakanga vachiti vasikala hativatsvaki kune vanhu vakanga vachiuya vakabata zvombo zvepfuti vachida kundivandira kuti vandibvute kubva pamba pangu. Zvapedza izvozvo muzvare Beatrice Mutetwa akadzokera futi zvakare kuLaw and Order akandobvunza kuti muri kutsvaka here client yangu inonzi Job Scar. Ini ndikataura ndikati muri kunditsvaka here ndiuyeko. Pese apa vakanga vachizwa chinzi vasikala hatisi kuvatsvaka. So ndakanga ndaona kuti mweya wavo handana kumuhwisisa kuti ivo vanoti havasi kunditsvaka asi mumaredhiyo vanoda nzira vachiti tiri kutsvaka vasikala. Handina kuziva kuti zvinoreve chii.
Vasikala muri nhengo yeNational Assembly. Pamusoro pezvo muri nhengo huru yeMDC Alliance semutedzeri wasachigaro. Hamuoni here kuti kusazvipira kumapurisa muchiziva kuti imi muri kutsvagwa sezvo mataura kuti izvo munonzwa pamaredhiyo vachiti vari kukutsvagai munenge muchitotyorawo mitemo yenyika?
Sokutaura kwandaita pakutanga kuti magweta angu akaenda kumapurisa kunofunza kuti muri kutsvaka here client yedu. Mapurisa vakaramba vakati hatisi kutsvaka vasikala. Vakaenda kanokwana kuita vabhamu vakaenda kaviri muzvare Beatrice Mutetwa akaenda kamwe vachiramba kuti vanonditsvaka. So kana vachiti vanonditsvaka vachidanzira maredhiyo ivo vasingana magweta angu aendako kuti vanonzwa kuti vari kunditsvaka here foshua kana kuti kwete handioni zvichiridzisa kuti handisi kuenda kunozvipira kumapurisa. Chiripo ndechokuti hatizivi kuti ajenda yavo ndiyei nokuti pari zvino hakuna mhosva yandakapara.
Saka imimi kana muchiti zvamusi kunzwisisa kuti ajenda yavo chaya chaya ndeipi, uku muri kunzwa vachidaidzira mumaredhiyo kuti tiri kutsvaga vasikala uyezve pane mashoko aburiswa ekunzi izvo tichange tabata vasikala mukati memaawa makumi manomwe nemaviri, munotora sei mashoko iwayo?
Mashoko iwayo ndakangomanzwawo zvichinzi zviri kutaurwa zvakadaro asi chiripo ndechokuti handina mumwe. Mafoni angu namba vanomaziva, mafoni namba angu ese ari kusevenza. Zvakare zvokutaura kwandaita magweta angu vanomaziva. Dai kwanga kuri kwokuti zvirokwazvo zvirokwazvo vanonditsvaka zvemazvirokwazvo dai vanga vakaudza magweta angu, dai magweta angu andizivisa kuti vasikala uyai, dai vanga vandifonera. Zvekare ini ndiri gweta, ndine maofisi angu andinoshandira segweta, dai vanga vakauya kuofisi kwangu vakataura kuti vasikala tiri kukutsvakai. Zvino hakuna kutsvakwa kadaro kukuti unazo kuhisa kuti chavano dacha icho chi.
Sema onere enyu murikufungidzira here kuti vari kukutsvakai ava vanogona kuzokupinzai mutsaona yamakambopinda kuma early 2000 apo musina kubatwa zvakanaka muri maoko emapurisa?
Ah, izvozvo ivo ndo vanotoziva kuti agenda yavo ndiyei. Asi inimoso kuti ndiri kuru uye zvekare ndiri gweta, zvekare ndiri mumiriri wevagari vomuzengeza West Parliament. Ndakazivisa pasi rino rese, United Nations inoziva current situation yandiri, SADC iri kuziva, AU iri kuziva, ma human rights organization pasi rino rese, kusanganisira vari vana Amnesty International, Zimbabwe Lawyers for Human Rights, African Commission for Human and People's Rights Commission, vese vanoziva nyaya yangu. Saka kana ndikaendako handina kana chandingambotya, nokuti pasi rino rese rinozviziva kuti zvirokwazvo nyaya dzokumbunyikidza vana muZimbabwe dzofanira kuti dzitarisiswe kunyanya pamusoro penyaya yangu.
Nyaya yevaviri ava vangarivhume nachingono yekuti vapedza nguva inoda kusvika mwedzi vasati vapuwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Zvinhu here zvingaipe kuti mimi mutye kuzvipira kumapurisa kuti mungangobatwawo nenzira yavari kubatwa iyi?
Tiri kuona magweta kuti zvirokwazvo vari kushanda zvikuru kuti vaviri vamwe vangu ava vakwanise kuti vave vanokwanisa kupa chibatiso chokuti vatongwa vachibva kudzimba dzavo. Nyaya yokuti munhu apiwe bhero inyaya yekodzero iri mubumbiro redu romutemo rinoti tichisanganisa iriyo section 50 yeconstitution inoti munhu wese anopomerwa mhosva ane kodzero yokuti ape chibatiso. Zvakare section 70 yeconstitution yedu subsection 1b inotaura iyo ichiti munhu wese anopomerwa mhosva is presumed kuva innocent kuwanikwa paachazobatwa nemhosva. Saka isu tiri kutarisira kuti Mwari achabatsira zvikuru kwazvo kuti ava vaviri vamwe vangu avo vakwanisewo kuti vapiwe bhero vakotongwa achibva kumusha. Izvo hazvingambondihlisi nokuti nyaya yomunhu mumwe nomumwe nemacircumstances omunhu mumwe nomumwe anokonsidwa achionekwa kunzi munhu uyu anokwanisira kuwana bhero here kana kuti kwete.
Mhuri yenyu iri kubatikana zvakadii nezviri kuitika kwamuri?
Mhuri yangu ndatova ne almost mwedzi wese ndisingazivi kuti vari kudyei kwavari ikoko uye kuti zvinhu zvakamira sei uye kuti zviri kufamba sei. Saka tinongoti isizvo vanofanira kuti vasimbe nokuti ini vakatongozondiwana ndiri munhu angachingoita nyaya dzezvematongerwo enyika. Saka vanofanira kutongoziva kuti ndo zvinotovepo. Saka ndokurarama kwacho kwenguva refu vanoziva kushungurudzwa kwangu vaingokuona kwese ngumisine nguva ndinavo kwese kumbunyikidzwa kugara ndakasungwa. Munofanira kuziva kuti inini ndiri munhu wakasungwa kwenguva dzakawandisa kudarika vanhu vazhinji vomuZimbabwe. Ndakasungwa unokwana kuita irwo 64 times munyika muno nemhosva dzakasiyana siyana pasina kana imwe zvayo yandakambowanikwa ndichidzida para mhosva. Saka zvese izvo vanozviziva. Saka chaanofanira kutoita ndechokutoti vanofanira kutozviziva kuti ndo mamiri akatoita upenyu hwacho. Saka vanofanira kutosimba nokutogwinya nokuti ndo upenyu hwatakararamiswa muno muZimbabwe nehurumende yeudzvinyiriri iripo iyi.